Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chikumi 20 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri. Vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Zimbabwe Electoral Commission yonetsana zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pasi rose racherechedza zuva ravapoteri kana kuti World Refugees Day. Paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri kuitira kuti upenyu hwevapoteri ava huve nyore. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere vari kugara muupoteri munyika dzakasiyana siyana mushure mekutiza nyika dzavo nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mumasekonzi maviri ega ega pane munhu anomanikidzwa kubuda munyika make pasi rose. Sangano iri rinotiwo vanhu ava vasi kubuda munyika dzavo nekuda kwavo asi kuti vari kutiza nyika dzavo kuitira kuti varambe vari vapenyu. United Nations inoti pasi rose rine kunetsana nekurwisana uko kuri kupa kuti zvizvarwa zvenyika dzinenge dzine dambudziko iri dzipinde muupoteri. Mhuri dzakawanda dzekune dzimwe nyika dziri kugara muupoteri muSouth Africa hadzina kuita urongwa hwekucherechedza zuva ranhasi sezvo dzaswera dzichiita mabasa adzo semazuva ose. Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda mumusangano waitirwa muDurban nehurumende yeSouth Africa. Vazhinji vavo vanogara muJohannesburg vanoti havaoni kukosha kwezuva iri nekuda kwekuti South Africa haina kumbobvira yaona kukosha kwematambudziko avakatarisana nawo mushure mukunge vapotera munyika iyi nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika dzavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekugadzikana kwakanaka kwemhuri yeZimbabwe reCommunity Alliance for Human Settlements vatawanda mandevana vakurudzira masangano ose anoona nezvekodzero dzavanhu kuti ashande pamwe mukuedza kuona kuti kodzero dzavanhu vose vanoshupika dziri kuremekedzwa.
Tatichitore mukana uino pazuva ranhasi kurangarira zuva revapoteri rinonzi World Refugee Day, tichida kukurudzira mapoka ose kusanganisira hurumende nevatungamiriri kuti varambe vachikurudzira mitemo nehwaro unovandudza magariro nechengetedzo dzevapoteri pasi rose.
Vafunga ichituna vanoti havana kuona kodzero yekucherechedza zuva ranhasi nekuda kwekuti vari kurarama nehwakumukwaku muSouth Africa.
Muno muSouth Africa kudai so takagara semarefugee handioni paine paine kodzero kuti tiendese tipembere nemhaka kuti magara takaita muSouth Africa pese pete tangosangana nemapurisa unofanira kutobvisa mari kana kusama mapurisa unotomboshungurudzwa uyezve hatina mapepa toshiro dai kunyika kwedu kwaita nekuti government yemunomu tinogona mabasa tine maexperience etina but atikwanisi kuexpose those experience nenyaya yekuti hatina mapepa dai watipo mapepa taratidzo experience etinaya nemazero tinabasa tawaratidza kuti takutoshiro kudai nyika yedu inge yanaka tadzokera kunyika nekuti nyika ino iri kutotiomera iri kutotirwadza nemagara atakaita zvakatotiomera.
Asi vakudzai Nyagwande vanoti havavirirani nevose vanoti hurumende South Africa iri kukanganisa. Vanyagwande vanoti South Africa iri kuedza nepose painokwanisa kubatsira vapoteri vekune dzimwe nyika.
Ini hangu personally handina chandiri kushora mabatiro anoitwa marefugees anosvika muno South Africa. I think I've been ndagara muno for 10 years mani urikuona. Although ini ndisiri refugee zvangu but hurumende South Africa yambozama kusapota marefugees anopinda munomu. Vanova integrator, vanowana health care, vana vanopinda zvikoro vachiita ndiona fanikisi kuti inozama kusapota. Asi chinongoitika ngechekuti unoziva kana marefugee achipinda munyika zviya mumacommunities umu. Vamwe ma South Africans, ma indigenous South Africans, wanofira fanikisa kuti they are now challenged and this is a problem pamanyaya ma resources apa. Vaona fanikisa kuti vamwe vanhu vanobva kunze ava uri kuona sova kuda kuti dini kutora ma resources but hurumende yacho yanga ichizama kusapota chaizvo. Takatarisawo inini.
Chimwe chizvarwa chekumasvingo chiri muupoteri muSouth Africa vaFrank Mucheka vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa upenyu hwavo hwakagara hwakangooma nekuda kwekuti hurumende yeSouth Africa haina kumbobvira yaratidza chido chekuchengetedza vapoteri kubva mukubatwa kwavanoitwa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Zvinhu zviri muno zvakaoma. Muno macho ukange une foni yako chaiyo unogona kuifira. Muno macho ukange wakorawo zvimari izvozvo. Matso dzakawandisa vanhu havasi sefu muno vanhu vaurawa. Hazvichashamisi kuona munhu achipondwa daylight robbery munhu anourawa. Hapana action inoitwa saka zvemunomo zvakaoma.
Vachitaura nhasi pakucherechedza zuva ranhasi mudhorobha reDurban. Gurukota rezvemukati meSouth Africa amai Fatima Cohen vanoti nyika yavo yakapa vapoteri vanosvika mamiriyoni maviri magwaro ekugara munyika iyi. Amai Cohen vatiwo hurumende yavo ichazenge ichipa vapoteri vose vane kodzero yekugara munyika mavo zvitupa zvakafanana nezvinopiwa zvizvarwa zvenyika iyi. South Africa ine vapoteri vanobva kunyika dzakaita seNigeria, Democratic Republic of Congo, Mozambique, Zimbabwe, Rwanda nedzimwe nyika. Uyewo ndiyo nyika yemuAfrica ine vapoteri vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vachikairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Vanhu ava vavhara mugwagwa paVan Renen Pass mumugwagwa weN3 unova mumwe wemigwagwa mikuru muSouth Africa. Zvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe zvawirwa nedambudziko iri zvinoti pavari hapana zvitoro kana zvimbuzi zvavasiya vari panguva yakaoma. Vachikairi vemuSouth Africa vanoti vachikairi vese vekune dzimwe nyika ngavadzoserwe kunyika dzavo. Tabata mumwe wevachikairi vavharirwawo paVan Renen Pass vaEdgar Sigauke kuti tinzwe zvaitika.
Kana boriti haina kana basa rayaboite kana vanguva vakangomiramira vangotenderera nekuzavakisira kana boriti vaenda kudara.
Saka kukuona kwenyu kuungana kwaita motikari nekuvharwa vaita nzira kudzakawanda zvakadii?
Panatozira kunzwa inini bozindipadhuze nekwacho kwavharwa kwacho kunoko kwadzakamirira but vangaita kuti jemu yacho yese is more than 8 kilometers.
VaEdgar Sigauke muchikairi vanobva kuZimbabwe vanga vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyoyi tabata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zvizhinji.
Chimiro chiri muno muSouth Africa ndechekuti vachikairi vanhu vezvizvarwa zvemuno muSouth Africa zviri kunyinyita nepamusoro pepamusana pehuwandu vevachikairi vanobva kunze kwenyika kunyanya vanobva kunyika yeZimbabwe kuti vari kuvatorera mabasa uye varungu havasi kuzoteerera zvichemo zvavo nekuda kwekuti vanenge vachiwana vashandi nemitengo iri pasi kubva kuvashandi vanobva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti mangwanani anhasi kubvira nguva dzemangwanani dza6 o'clock taona kuti muna N2 mugwagwa unobva ku ku Durban wakananga ku Richards Bay munzvimbo inonzi Eshowe kwapiswa matruck anoita iwo mairi anofungidzirwa kunzi anotyairwa nevatyairi vanobva kuZimbabwe. Iye zvekare kubvira mangwanana nhasi uno taona kuti mugwagwa mukuru chaizvo M3 wavharwa panonzi pavandrinen pass zvekuti hakuna motokari kana chii zvati chiri kukwanisa kufamba kuti chipinde nepamugwagwa iwayo. Mushure meizvozvo kwazoitwa musangano waitwa mumakomo imomo wadedzerwa vatyairi vese kuti ngavauye.
Azodedzera musangano wagarwa uyu nevatyairi ndiani?
Vangodedzera ipo pachavo vatyairi vacho ivavo vanga vari vanga vakamisa mugwagwa sekuti musangano pane musangano wakaitwa nezuro nekambani yeBakers.
Saka makatarisa muri kuona izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumubasa iri kutyaira marori izvi zvakamira papi?
Zvaitika izvi haichisiri nyaya yekuti vanhu vari kutyira mabasa zvikurusa asi kuti vanhu vaakutyira upenyu hwavo sekuti nzvimbo yavari hapakwanisi kusvika mapurisa, hapakwanisi kuti pasvike motokari dzinobatsira vanhu nechimbi chimbi dzatinoti maemergency vehicles nekuti vakavharwa hapana parikukwanisa kuti panopfuura kana chii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura parinhare vari kuVan Rinen Pass kuSouth Africa. Kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission, ZEC, nemapato anopikisa kunyanya MDC Alliance kuri kuenderera mberi nenyaya yegwaro remazita evavhoti kana kuti voters roll. MDC Alliance yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichishora ZEC zvikuru nemabatiro airi kuita nyaya yegwaro remazita evavhoti iri. MDC Alliance yashora mashoko asi chigaro weZEC amai Priscilla Chigumba ekuti sarudzo hadzisi kuzoregwa kuitwa kunyangwe nyika ikandengendeka kana kuti gwaro remazita evavhoti risina kunyatsokwenenzverwa, vachiwedzera kuti vanenge vasina kugutsikana vakasununguka kuenda kumatare. Vanopikisa vanotiwo kunyangwe ZEC yakatopa gwaro remazita evavhoti iri kumuzinda weBritain mukati memaawa maviri chete, veZesni vachiti vakapiwa mushure memaawa matanhatu, ivo vakapiwa mazuva maviri. Pane kunetsanawo panyaya yekuti gwaro idzva rine mazita evanhu iri rinofanira kuve nemifananidzo yevanhu here sezvo pave kushandiswa michina yechizvino zvino kana kuti BVR. ZEC inoti haisi kuzoburitsa gwaro rine mazita evanhu asi MDC Alliance ichiti ndo zvinofanirwa kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vari kumiririra mutungamiri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJameson Timba kuti tinzwe zviri kuitika.
Isu hatisati tapiwa voters roll. Ndakaendako ndikagoudzwa kunzi fila form uzodzoka after 48 hours kuti tipe roll. Saka ndikudzokera ikoko mangwana china kuti ndione kuti roll iro rako here iro.
Asi tiri kunzwa vanhu kuti vamwe vari kuenda veBritish Embassy vakati vakapedza maawa maviri veZesin vakatudza kuti vapedza maawa matanhatu chete vachibva vapuwa gwaro irori.
Vanhu vese vamataura ivava handiti havasi vatambi paelection iri kuuya. Isu handiti tinenge tiri muelection isu, ndisu tinofanira kuti tipiwe voters roll. Vanhu vekuBritain havasi kuvhota musi wa30 July. Saka kuvapa roll vasingapei isu kupedza nguva, roll inofanira kuti riri kwatiri. Saka priority inofanira kuti ipiwe kumakandidati. Hasati zvaitika izvozvo.
Pane chikonzerere chiri kupiwa neZEC kuti sei iri kuita izvi?
Hapana chikonzero chavatipa kunzwiko kuti zvinotora nguva kuti vagaine disk kuti vatipe roll ratiri kuda. Saka todzoka after 48 hours.
Iro gwaro ramuri kupiwa iri rinenge riine zviso zvevanhu, riri mhando yeBVR here kana kuti kwete, zviri kufamba sei?
Ini pamutemo ndo gwaro randiri kutarisira iro. Zvinofanira kunge rine zviso zvevanhu, maid awo, mazita awo nemaadresi awo. Nekuti ndo zvinotaura mutemo kuti voters roll redu rave BVR. Saka mangwana kana chinge ndaenda ikoko ndozvandinenge ndichitarisira.
Asi kaZEC iri kuti zvegwaro revavhoti hazvina nebasa rose sarudzo dzinokwanisa kuitwa vanenge vachida kuzoendawo kumatare vozoenda.
Kutokoniwa ikoko. Voters roll ndo mongo wesarudzo. Kana pasina voters roll rusinu hapana sarudzo.
vari kumiririra mutungamiriri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJamerson Timber vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nemaitiro emadzishe nemasabhuku emudunhu remasvingo ayo ari kuramba achizvidza mitongo yematare edzimhosva inoarambidza kupindira mune zvematongerwo enyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Madzishe nemasabhuku aya anonzi ari kuudza vanhu kumaruwa kuti vavhotore mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa mwedzi unouya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vaBrighton Ramusi vanoti sangano ravo riri kugashira zvinyunyuto zuva nezuva kubva kunzvimbo dzakaita seZaka, Chivi, Mwenezi, Bikita neGutu. VaRamusi vanoti zviri kuitwa nemadzise izvi kuzvidza dare redzimhosva uye zvinoratidza kuti munyika mune vamwe vasingatevedzeri mutemo uye pasina zvavanoita.
Hongu tiri kusangana nemashoko akadero kuti madzishe ari kuchungurudza vanhu, ari kuvaudza kuti vavhotere mutungamiriri varipo iko zvino weZANU-PF waMnangagwa. Vari kutoita maslogan vanoungana vanhu masogana akafanana nekuti ED has voted my vote, vachikurudzira vagari kuti vange vachivhotera musangano weZANU-PF. Zviri kutishungurudza nekuti mavhiki mashoma pfuura dare rakapa mutongo wekuti madzishe hafanhi kuwanikwa achipindira mune zvekuita nezvematongero enyika kana kuva nebato ravanorerekera kwariri ravanokambenera. Saka tiri kushaya kuti sei vasiri kuteerera dare zvarakareva.
Nhengo yemasvingo Women's Forum amai sungano zvarebwa naShe vanoti zviri kuitwa nemadzishe zvinobudisa pachena kuti sarudzo hatiri kuzoitwa zvakasungunuka sezviri kuvimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Isu semasvingo Women's Forum takatotambirawo macomplaini iwayo kubva kumarural areas kwakawanda somunongedzo kumwe kwanaveza nekuward 33 zviri kutotaurwa izvozvo kuti munofanira kuvhotera ED. Vari kutotenderera vachitaura High Court yakadeclare kuti madzishe even muconstitution madzishe hafani kutsigira any political party, but tiri kuzviona kuti zviri kutoramba zvichiindirira mberi ende zvinototipa kushushikana kuti kana zvichidaisa izvezvi hapana free and fair election. Tinotarisira kuti dai ivo vaMnangagwa vazvitaura kumadzishe kuti musataura izvozvo hazvitenderwi, nokuti kutaura kwehigh court nokuzoitwa kuita implementation yezvataurwa zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka zvinongoda chete kuti paite political will yokuti vanotungamira mapolitical parties vati madzishe musatitsigira, isu tina vatsigiri vedu nechekare, zvinobva zvaita zvakanaka.
Dare repamusoro rakapa mutongo kaviri mwedzi wapfuura kumutungamiriri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira kuti vasapindire mune zvematongero enyika uye vakapiwa mazuva manomwe ekuti vakumbirire nyika ruregerero mumapepanhau. Asi vacharumbira avo vakange vabuda pachena pane mumwe musangano kuti madzishe achatsigira ZANU-PF sarudzo gore rino havasati vakumbira ruregerero nanhasi. Vacharumbira vakanga vaendeswa kudare repamusoro nemutungamiriri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC. Gweta rinoshandira masvingo vaOmen Mafa anoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika kusanganisira mutungamiriri wenyika, nokudare madzishe anozvidza dare anofanira kusungwa oendeswa kujeri.
Maramba, mutemo unotaura iwo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo yatinoti rule of law. President havasi pamusoro pemutemo, madzishe havasi pamusoro pemutemo. Saka upi neupi kana dare repamusoro oro dare ripi zvaro ragura nyaya, munhu usafanira kutevedzera zvakugwa nedare iroro. Kana pazoonekwa zvekuti hausi kutevedzera zvakagugwa nedare kazvakarambidzwa nedare, pane yatinoti contempt of court, criminal offense. Munhu iye anofanira kuti hapana umboo kuti zveshuwa pane dare rakagura zvarakagura, asi waindirira mberi aita zvakarambidzwa nedare, tinoiti contempt of court. Munhu iye anofanira kutoprosecutiwa, pafanira kuti advocate, munhu otoenda kuchi otoenda kujere. Saka zvese zviri kuitwa izvo zvakara vachigura mutemo machifi, aiwa mapurisa afanira kusunga vanhu voenda kumatare edzimhosva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabuda vachinyutira vacharumbira nemadzishe kubudikidza nemashoko avaisa paTwitter vachiti vaMnangagwa havana kusiyana neaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Awa anoti vaizvidza mitongo yematare edzimhosva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remadzishe pamwe nemasabhuku panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Gadziriro yesarudzo yeMDC Alliance inonzi yapinda musango zvichitevera kutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa zvavakange vawirirana kuti zvichapiwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance anoti haasi kufara nekutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT yavaChamisa. Zvakazopedzisira zvaita kuti mapato aya ave nevanhu vakati wandei vainyoresa kukwidza chigaro chimwe chete munzvimbo dzakasiyana-siyana, zvikuru sei pasarudzo dzenhengo dzeparamende. Mutauriri wavaJacob Ngarivhume, vanhu vemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kufara nezvakaitika izvi, vachitipana nhengo dzeMDCT dzakasainirwa mapepa ekuti dzikwikwidze munzvimbo mavakanga vawirirana kuti bato ravo ndiro richave nevanhu vanokwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance.
Nyaya yema yevakwikwidzi vaviri vaviri muconstituency imwe chete inyaya iri kutishungurudza. Isu serimwe bandiko riri MDC Alliance, panguva ino tiri kushandidzana nevamwe kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei. Zvisinei hazvo, pamwe vamwe vanowanikwa vachimbodhonza-dhonza makumbo, asi tine kutarisiro yokuti mukupera kwezuva ramangwana zvinenge zvaendeka. Tine tarisiro yokuti MDCT ichaudza vamwe vese vakapinda mumaconstituencies emaalliance partners kuti vawithdraw.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechihwai vatsinhirawo zvataurwa navaMakota.
Zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, hazvina kufamba sokutarisirwa kwazvazvichiitwa nevoruzhinji. Musangano weMDC Alliance wakanga wapanana masi, vakanga vagovana vabvumirana zvimazvigaro kuti umwe noumwe achakondesita zvigaro zvakati nezvakati zvekwakati. Asi kuMDC tanga takapuwa zvigaro 32 somusangano. Tikange tava nevanhu vacho vane zvikwanisiro vanokwanisa kumanyamanya.
Zvese zviri kutaurwa izvi zvokuti kwanzi paitarisiwa vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro. Isu vanhu vedu vane zvinhu zvavo, vane mari dzavo, vane chikoro chavo. Tinotoshamisika kuti kwakatorwa vamwe varipo vasingagoni kunyora mazita avo, ndovonzi kwai vanokunda vanhu vedu vanenge vakabva kumayunivhesiti. Hatidi kutaura tichidero, ngatitaure chokwadi kuti pakaita hunjire. Hatichagone hedu kuramba tichitaura zvinhu zvakawanda.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vanoti vaita musangano nasachigaro weMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi nhasi nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi.
Ndiri kutobva mumeeting izvozvi, ndofunga kuri kuona ndine makurukota andinawo. Saka tingatoti kutomira kwataita iko zvino yanga ichitotinetsa kunyanya, yatove nesolution. mara nenyaya yacho saka zvechikwadi kwangu kunogunununa nyango nesi kutanga tine kugunununa ikoko ndoti tanga tine masita akati one day mamwe chatisina but atasarwa nawo iwayo ndofunga ndoata kutongopinda nawo
ungatsanangura kuti mangani kuti ravere zvinji vanhu vanyatsonzwisa because havazive
alright tanga tine mana mamwe acho ndobva tatrade tine manegotiators angachiita upgrade wekuti tinoda MP kuda vamwe tozotowa right hatichadi MP chetisai pasenate but todawo senate totendisai provincial council saka tasarirwa nawo tisingaveringi ayo atakazokwiridzira tangosarirwa nemaviri yanove Gutu Central neShamva South chokwadi chiripo ndechekuti tiri musha we are a family saka musha munogona kunetsawo zvechokwadi kuti mukoma nemuningi nemazikuru nezvimwe zvakadaro mogona kunetsana asi chikuru ndechekuti isu semakristo tiripo kuti tivake hatifaniri kudokwairira kuti zvinhu chiputsike ndotakatopinda machiri chiti chinhu chinofanira kuti chidi chitendese kuzimbabwe itsva saka zimbabwe indotovimbisa vese vemuno muzimbabwe kuti zvinganetse zvinganetse asi zimbabwe iyi tiri kutopinda mairi saka ndozvatiri kutovimbisa izvo kuti aiwa zvinganetse ngatipinde mumba medu tikachane imomo asi tabuda imomo takuti takuonana nemhando
asi vakomichi vanoti vanyorera nhengo dzibato ravo dzakanga dzanyoresa kuti dzikwikwidze dzisina kupiwa mvumo nemubatanidzwa wemdc alliance kuti dzibvise mazita adzo komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission
tinokurudzira vese vakapinda usiri pamutemo kuti vanyore tsamba dzekuwithdrawa kuzek vanofanira kunge vachidraivhwa nethe bigger picture the bigger picture kuti tihwine maparliamentaries tihwine macouncils tihwine presidential vote kana munhu anga ari palo candidate ngaazive chinowani ukadraivhwa neego yokuda kumira sacandidate uri kuzodivide a vote wadivide a vote the objective yekuti hwine constituency iyoyo hatichaiwani iwe wacho hauna kuhwina pati haina kuhwina watohwinisa ZANUPF
vakomichi vaenderera mberi vachiti bato ravo rakatora zvimwe zvigaro zvaifanira kukwikwidzwa nemamwe mapato mushure mekunge vaona kuti vamwe vanhu vainzi nemapato aya vakwikwidze munzvimbo idzi vakange vasina rutsigiro rwakakura vachiti chakakosha ndechekuti mubatanidzwa wavo umiririrwe nemunhu anoteverwa nevanhu vakawanda
fezi yatasiyasa nayo iko zvino so less than 2 months kuenda kuelection hatichagoni kuti tiintroduce candidate tsva kuvanhu vanhu vanoda munhu vaanoziva munhu vaanofarira munhu anovagona kuva leader anogona kuva mobilize tarisai performance irikuitwa napresident Nelson Chamisa haudi chimwe chinhu besides kuvatevera haudi chimwe chinhu chokuti uite nekuti vanhu vari kuvatevera vari kuvafarira marallies avo arizoti akanaka kuda kuti ko is the popular candidate people are ready to vote for him.
Vakomichi vatiwo mamwe mapato ari mubatanidzwa MDC Alliance havafanire kuona sekunge vadzvanyirirwa vachiti kubatana kwavakaita vachiumba MDC Alliance kunoreva kuti vatove vanhu vamwe chete hatinawo kukwanisa kutaura nemamwe mapato ari MDC Alliance akaita seZimbabwe People First, People's Democratic Party neZanu Ndonga kutinzwewo paamire panyaya iyi asi dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDC Alliance izvi zvinogona kuita kuti mubatanidzwa uyu uparare kana zvikasagadziriswa dzinotiwo izvi zvinopa ZANUPF mukana wokukunda musarudzo dzemwedzi unouya sezvo mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance uyu ari kupedza nguva yekutsvaga rutsigiro kuruzhinji achikakavadzana nenyaya dzevachakwikwidza musarudzo ava ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zuva reWorld Refugees Day rakatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vorwidzana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Zimbabwe Electoral Commission yanetsawo zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Babhadala itheki, bakhrede imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la uyabenefita, so I think it makes a good sense.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi kathi last minute abantu laba ama-RIC partners ngaze qasha ukuthi senizimela zivotwa akuzokube lani kuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-RIC. So into kathi ikhaya futhi izayenzakala ikakhulu umncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasisi.
Inkokheli ye-MDCT ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance. Wona ethesa lelibandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetalele ePhalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphepheli kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isoko sokuthakazelela ilanga lesiphepheli lonyaka sithi simandawonye lesiphepheli. Le inkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna isiphepheli zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabo ngikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Mabhena, uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphepheli zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza lezi nkampani ze-government lothwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Inxa yokwaziwa ngokusebenza katalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele pam endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi, ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kunezandla eziningi zeziphepheli zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto umnumzana Stan Lovo athi kufanele abo kwele South Africa bayibonge.
Babhadala itheksi, bakhrede imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la uyabenefita, so I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni esiphezulu elizweni bakhona. Umnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethwandaba weJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Spanda uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwabanzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam seeker kwabantu abethu sibafundisa kuma-private school ngamadokhumenti aseZimbabwe engayazi ukuthi igovernment yaseZimbabwe iza kwamukela kumbe lapha e-South Africa futhi abasoma-citizen kuthi abantu bayahlupheka umsebenzi ayisekho yilo sihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba iziphepheli zezomnotho labo babhekane lohlupho olukhulu kwele South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi okuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni, abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noba i-work permit. Ezindaweni eziningi kulama-sistem abasebenzisa ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi uthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheli.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ichumi umuntu elokhu esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesifumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhuseli Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uzenqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ePhalamende okwamanje usukomangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele, sengiza kwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha. Ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa-ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiso ye-United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Ngamelestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yedugwi zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kuleziphepheli zeZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yedugu engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana wethu kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke ejikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe labeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yedugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umnumzana Wasu Chibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayiphiwayo iyohambo inlutshwana.
Kunisa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation labor. So voluntary repatriation to me vele yi deportation because unikwa $100 bekuchiye border. Ma uhlala kachana kachana njengemtare awufiki $100 imali encane kakhulu.
Uthi isimo enkambe nasilula iningi libulawa indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eduku la. ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kule ndlala umqando lowo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawa namalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hei zisusize
uThibi uthi okwenzakalela iziphepheli zeNamibia zona ezabaleka esiqintini seCaprivi kuyeza lakubo abeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHaburoni kuyonale iviki
into enye futhi ukuthi amaCaprivians amaNamibians kathesi kuthiwa babuyele ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange 2 months kuphela babe sebengekho kuration abantwana babasebekhitshiwe ezikolo kuthangisi zile ukuthi babaphuthile khona ngale eHaburoni lapho ababekhona bezama ukutshengisela bababambile babuyisele eduku akula muntu vele ongakunika ichance yokuthi ukhulume so khonoku kuyasifake ekuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lathi sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi
umphathintambo obona indaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe udokotela Obert Mpofu utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi isiphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo lamhla ka 31 Mpalakazi lingakafiki Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye Ningumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya indlela iziphepheli ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxelo mnumzana Butholezwe Nyathi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMigrant Workers Association South Africa.
Ngiyabona ba nami emoyeni ukuba isiphepheli bayirefugee yatshembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe amaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano kodwa ngasho kuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokho abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu
ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa
yayizidodethu kunzima kakhulu ngoba into ekhona eyenzekalayo ukuthi abaqhatshi abaningi baphatha izisebenzi eziya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile sibona kakhulu ukunyembezelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqilwa kwabantu yenza umuntu uze lapha ngenxa yokuthi ubalekele ze-politics ubalekele eze-economy kuyafana bebewethu ngoba i-South Africa ayifani neti namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikezwe i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njela ufake nomhlinge eziphambili ukuthi kuzenzani so-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali yesiphephelizika so bonto ahlukuluza nje siyakubhokayo mthembe
abalencwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho
kefana ngoba bavele bebheke nje bebheke ukuthi umuntu ubuya ngaphi yabona abantu balapho e-South Africa basaiziyazikhout of activism abatolerate ukuhlukuluzwa i-background yethu yiliyana ukuhlukuluzwa kube yinjayo kube yinto ebayijwayelayo so ukuhlukuluzwa kwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezwa kufana
umnumzana Butholezwe Nyathi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga ekhona le kwele South Africa Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kuviga uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube, asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komiti uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomiti uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukaNtulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethwa sebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South, lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabisa abantu abalutshwana nje, kumbe sithabisa abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kwe-MDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI.
Indaba leyi esenzakala ku-alliance ukuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani isithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze xasha ukuthi senizimela bebodwa, asuzokube lani, asuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala, ikakhulu kuma-party uNcube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangelisa ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bangikhona akula, kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sibe ukuthi nxa singakuthathela akula lapho njani uza compete akula. Into yathi siyikhangelele nalo ukuthi ngayenzakala, especially ngomuntu nje ojamisa songani ufuna i-power kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana le-South Africa le-Botswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele Germany, South Africa, Dominican Republic, le Belgium. Inkampani ye-Schweppes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi Vesithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa inkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane echukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ilecebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impila kahle yabantu ngoba lezi nsuku ichukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi bakhathazayo bebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ichukela lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Kulama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impila kahle yabo ibe ngcono kumele ichukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impila kahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yechukela ilokhu isiba mningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yichukela. So icebo lalo ilicebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ichukela eliningi kumbe ngokunatha amazowe la ale chukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile chukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini ikakhulu nge-aspartame. Kube labantu abaningi abajikela i-information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enzi-enzi. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartame yena iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elingisiweyo, yalingiswa ngama-scientist and yathestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components bahle bagcona bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ichukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi natural ichukela yama-orange vele i-healthy ilempila kahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo
kungananzenzeka yokubhala 50% orange juice, but i-sweetness yona leyana ku-orange ayeneli ukuthi imazwe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteke kuya-edwa enye ichukele ukuthi ibe lokumnandi kunaka, ayisuke ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi.
Umnumzana Romeo Bebe yingcwethi kwezokudla sixoxelaye ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto umoyo uthe abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele leminyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngibe ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ngazikhangela ukuthi ilizwe lethu singalilungisa njani. Singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. ukufa kwelizwe okuningi khathe sibise ngondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicabanga kanjani, sihlala labanye abantu njani, singakazi isuphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele silungise, simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esibuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nxa kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Nxa sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvele umntanakho angayenzi corruption, kumele umeke la ejele ukuthi lizwe lethu lilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokwethulwa kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
And mina my biggest challenge is ukuthi in the next 5 years ngiyabe ngingaphi. Okay, I'm 33, so yami izaphela in the next 2 years. Sikhangelele ukuthi ngivote upresident ozaletha i-rehabilitation to Zimbabwe, ozasibisela back to the world lapho sazakala khona as the president of Africa.
UNyamanza ugcizelele ethi umoyo nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ebunzimeni elikibo ngoba esele iminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edayela ephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni bethi umoyo ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sanamoyo seyimzisile wonke okhulumayo. Imanifesto yakhe ngibalile, ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza abatshana bembuza khona bo-Twitter and social media, but into engayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana Moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident. And kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi Unkosana Moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8%, okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amachumi amahlanu ekhulwini 47%, ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala. Likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu lo Sithandekile Mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga leziphepheli i-Refugees Day, okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America, khonapha sikhona lathi. Yilo ke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.